Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri mutsi wechipiri kukadzi 6 2018. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR mopup chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi zveshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoona nezvekurongwa kwemisangano mubato rinopikisa reMDCT yeNational Organizing yasangana pamuzinda webato iri muHarare nhasi mangwanani kuti ironge nezvegadziriro yesarudzo idzo dziri kutarisirwa gore rino. Mutauriri webato iri vavo Betty Gutu vanoti zvikuru zvakurukurwa mumusangano uyu ndezvekuti vachamirira bato musarudzo vachasharwa sei uye kuti ndevanani vanenge vachizovasarudza. VaGutu vanoti kunyange bato ravo riri mubatanidzwa weMDC Alliance, chibvumirano chekuumba mubatanidzwa uyu achirambidze mapato kuita gadziriro dzavo akazvimirira. Asi VaGutu vanoti munzvimbo dzinenge dziine kuwirirana kwenhengo kuti dzinoda kumirirwa nani musarudzo, bato ravo harisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kana kuti maprimary election munzvimbo idzodzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pemusangano uyu.
Tanga tichitaura isu nenyaya dzekuti maprograms eparty gore rino my elections zvava pedo kudai tomaronga sei tichironga mastrategy acheiwawo emisangano ichazenge ichiitwa muZimbabwe yose, misangano yeMDCT, tichirongazve nezvenyaya yemastructures. Munoziva kuti nguva yekuvhoti vanhu vasarudzwe macandidates eparliament nemacandidates local government elections nguva yaswedera yava pedo, tichironga kuti maelectoral college acho achazenge achisarudza macandidates edu anenge akamira sei nezvimwe zvakadaro. Saka uyu musangano mukuru kwazvo, wakakosha zvokuti ndafara chaizvo kuti musangano waenderera mberi zvakanaka ukadzeya nyaya dzose dzanga dziri paagenda. Saka isu chinangwa chedu yemanje chacho kuti takatarisa ziso riri pamaelections, toda kuti musangano unirambe wakasimba kuitira kuti tihwine maelections, sezvo vana veZimbabwe vakatarisira kwatiri kuti tivabudise muhuranda, tivabudise mukutambura kwavari kuita, vavewo vanhu vanogara upenyu huri nani.
Bato renyu richaita here maprimary elections tichionawo kuti muri mumubatanidzwa weMDC Alliance?
Isu sebato reMDCT inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinokudza yatinotiyo consensus. Consensus ndikangoti ndo iye yekuti vanhu musati maenda kumaprimary elections munzvimbo munombogara pasi movonesana, nokuti kunotova nenzvimbo dzakawanda dzokuti vanhu vakatoti isu toda nhingi kuti atimiririre, isu toda nhingi, hatina dambudziko, hapana kupokana. Nzvimbo dzakaita saidzodzo dzinenge dzasarudza macandidates by consensus hakuitwe maprimary elections, nokuti primary election inoitwa kana paita vanokwikwidza vakawanda kupfuura mumwe chete.
Konyaya yekuti nhengo dzenyu hadzisi kuzopinda musarudzo munzvimbo dzakachengeterwa vari mubatanidzwa wealliance, vamwe vari kuzvitambira sei mubato?
Izvi zvino zvichiri kudzeiwa ndofunga makanzwa acting president honorable Elias Mudzuri vachitaura kuti nyaya dzecity distribution dzichiri kukwenenzverwa. Ndoda zvekuti vatereri vazive kuti MDC Alliance hazvirevi kuti mapato acho ari mualliance ari manomwe, hakusisina yatingangoti muchirungu individual identity yamaparties. Rimwe nerimwe pato rinoramba riri a separate and a distinct and independent political party.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Muri yekwachangirai inoti mutungamiri webato reMDC ari kunzwa zviri nani kudarika zvavakanga vari vasati vaenda kunorapwa kuSouth Africa. Vachangirai vari kurapwa vari mune chimwe chipatara munyika iyi. Mutauriri wavachangirai vaLuke Tamborinyoka vanotiwo vachangirai vari kuita zviri nani kunyange hazvo vachiri kudzimbikana. Nyaya yeurwere hwavachangirai yaswera ichibuda mumasangano enhau akasiyana-siyana achiti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka, asi vari kuziva zviri kuitika vachiti ichi hachisi chokwadi. Vatsvangirai vakabuda pachena kuti vane chirwere chegomarara remudumbu uye vanopota vachienda kuSouth Africa kunorapwa. Vatsvangirai vabudawo vachitaura paTwitter kuti mashoko ari kufamba haasi echokwadi. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa nhasi vaungana muguta reHarare vachidzidziswa zvakakoshera kunyoresa kuvhota pamwe nekuzovhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwasara mazuva maviri chete kuti kunyoresa kwechimbi chimbi kupere, mukuru werimwe remasangano anovamiririra reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VSET vaSamuel Wadzanai vati donzvo ravo nderekuti nhengo dzavo dzinyorese dzakawanda kunyange kana chirongwa chechimbi chimbi ichi chapera.
So donzvo rechirongwa chedu nderekubatsira mamembers edu eVSET kuti akwanise kuparticipata maelections atakasangana nawo gore rino. Tinozviziva kuti mavhenda akawanda munyika ende vanhu vane zvichemo zvavanazvo, vanhu vane mafungiro avanawo. Saka tinoda kuti pavanoenda kumaelections vange vane information yese kuti process rokuvhota rinofamba sei.
Vawadzanai vaudze Studio 7 kuti nhengo dzavo zhinji dzanga dzisina kunyoresa kuvhota, vakati izvi zvanga zvakanyanya kudivire nhengo dzavo vanorarama neurema kusanganisira vasingatauri nekunzwa, avo vavati vanga vachikundikana kuwana rusivo.
Yes, sure. So tinokurudzira ZEC nemamwe even civil society organizations kuti onai kune vari kurarama neurema madefi aya vamwe vacho vanoda kubatsirwa. Panofanira kukwanikwa nzira dzokuti ipo paregistration center paya pawanike vanhu vanovabatsira. Vari kurega kundoregista nenhau iyoyo kuti vanosvika vondowana hapana munhu anokwanisa kuvabatsira kutaurava.
Mumwewo vatengesi vanga vari pamusangano uyu vaStalin Mazvimba vatenda chirongwa cheVSET chivakati chavapawo mukana wokuti vanyorese kuwana chimwe chitupa kuti vagokwanisa kunonyoresa kuvhota. VaMazvimba vatiwo ruzivo rwavawana vachanopawo vamwe vavanotengesa navo vasina kuuya pamusangano uyu.
Handisati ndaregista kuvhota nenyaya yekuti ndakarasa chitupa pandakaita tsaona. Saka iso fandauya paworkshop yeVSET iri kudzidzisana maererano nezvekurejista kunovhota uyezve nechakakoshera kurejista kuvhota. Ndichibva pano nda kuenda kunoudzwa vamwe vatasiya kumaruwa kwatinogara nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti chakakoshera kuvhota chii. Kuno vamwe vachiri kuda kutya kuenda kunorejista kuvhota nenyaya yamaitwa maelections kumakore apfuura kumashure, asi nechirongwa chako iye zvino zvinhu zvatisiyane iyezve zvachinja.
VaDavid Chonga avo vasati vanyoresa vatiwo musangano wavabatsira kuti vanzwisise kuti gore rino kune mukana wokuti paitwe sarudzo dzejekerere, vakati izvi zvavapawo shungu yekuti naivowo mangwana vanonyoresa kuzovhota.
Muno musangano ndabhenefita kuti nzira dzaishandiswa kudhara zaido tisende unu vota zia zawa chinji kwa saka chaukwani saku enda unu register uvota ni kruji ingneswa chauro muno kutia new voters ro saka mungwana chae kwa utu register uvota size of aro
sangano refi set rino tricha lamba uchende ramberini misangano yukruji la kunyore saku vota mungi mbozaka siyana siyana kuitira kuti nengo dzavo dzikwaniseo kuwana mikana ikusarudza vatungamiriri vavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weparamende Afrika kana kuti Pan African Parliament vaRoger Ngododang vari kushanya muZimbabwe kwekutanga nezvebasa ravo. Vadang vari kuperekedzwa nomiriri weAfrican Union kuUnited States, Dr. Arikana Chihombori. Vachisvika muZimbabwe, Vadang vakarumbidza zvikuru hurumende itsva yeZimbabwe vachiti vanokorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vanotambira hurumende yavo. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvakaitwa nemauto muZimbabwe hazvifanirwe kugamuchirwa nemasangano emuAfrica nekuti zvinokurudzira zvisina kunaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti African Union, SADC nemamwe masangano muAfrica vanofanira kugadzirisa mitemo yavo inobata kutorwa kwemasimba nemauto muAfrica. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe pamire pfungwa dzavo.
Chekutanga ndechekuti African Union yakanga yagara kubva 2010 yaita mutemo wekuti haibvumi kubviswa kwehurumende siri pamutemo. Saka zvakazoitika muZimbabwe papanotinetsei ndekuti hazvisi pamutemo kana tichizvitarisa sezvazvakaitika zvekuti tinonyatsoziva kuti takatanga kupinda pamauto. Asi kwazoitika nemapoka edu akaita sana African Union mitemo yavo yekudefina kuti chii chinonzi kuu. Ndoo patinoona pane dambudziko kuti kana vakuongorora nyaya iyi yakaitika muZimbabwe mitemo yavo yakanyanya kutetepa haina kunyatsosimba kuti chii chinonzi kuu. Ndoo patinenge tichiti ipapo ndoo panoresva mitemo yeAfrican Union. Tinoona muZimbabwe inoda kugadziriswa.
President wePan-African Parliament vaRoger Dang vari muZimbabwe kuzvinezvo vakangoti vachisvika vachiti vanotambira hurumende yeZimbabwe. Pane chakaipa here apa?
Pane chakaipa nekuti vaakutoita kunge African Union yePan-African Parliament vatove kugashira kuti hurumende dzinogona hadzo kubviswa nechisimba chero pasina kudeuka kweropa kana kurwisana kunoita vanhu nekuti statement yavakataura yekuti tiri kukorokotedza vanhu veZimbabwe ndokuti makaita zvinhu peacefully zvisina bloodshed. Ndo panonesa apapo kuti oraiti saka zvaakubvumidzwa hazvo kuti hurumende inogona kupindigurwa nechisimba ezvonge vanhu vasina kuurayiwa. Dai vakauya vambotanga vagara pasi nevakuru vese vari muhurumende, vari mumapoka, vari mumacivil organization, vari muopposition nevamwe vese vobvunzwisisa kuti maonero evanhu emuZimbabwe vanozviona sei zvakaitika muna November last year. Pane kuti munhu achangoburuka ndege akutoti tino korekotedza vanhu veZimbabwe kuti makaita zvinhu zvakanaka chose handioni pane pakanaka ipapo.
Masangano esa yakaita seAfrican Union, Pan-African Parliament, SADC nemamapoka oronga chinyi munyaya yakadai kuitira ramangwana?
Chatinoona apa ndechekuti Africa Union neSADC nana Pan-African Parliament kavachigara pasi voona kuti apa chii chakaitika chakapotsa mitemo yavo yavachigadzirisa mitemo yavo vagare pasi vaexpande definition yekuti kubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo zvinorevei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm mu muhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa asina mbiri vaJacob Zuma avakatarisana nemutoro wekuti vasiye chigaro chavo kubva kubato ravo. Nhasi vatorerwa zvingangonzi nevakawanda mukana wavo wekuti varambe vari muhofisi semutungamiri wenyika. Paramende yaendesa mberi chirongwa chekuti vataure kumhuri yeSouth Africa cheState of the Nation maava makumi mana nemasere vaZuma vachitarisirwa kumira pamberi peNational Assembly muCape Town nemusi wechina manheru kuti vataure kunyika yavo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira hurumende yeMaldives nhasi kuti ipedze mutemo wekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kuti zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira vatongi vematare dzimhosva nevezvematongerwo enyika vakasungwa vange vakachengetedzeka. Kune nzira dzakasiyana dziri kushandiswa kuvandudza mararamiro evanhu pachishandiswa michina yemazuva ano kana kuti applications. Asi zvishoma ndozviri kuitwa nevari kugadzira michina iyi kuti mararamiro evakaremara areruke. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya yekugadzirwa kwemichina yeruzivo vaDominic Tapfuma vanoti vave nemakore mapfumbamwe vachigadzira nzira itsva yechishandiso kana kuti app inenge iri pakompyuta nenhare mbozha ichaita kuti vanhu vakwanise kudzidza mutauro wemaoko. Vatapfuma avo vanoshandira rimwe bhanga muHarare vanoti app iyi ichaita kuti vanhu vakurumidze kubata mutauro wemaoko.
Chirongwa ichi ndakachitwa zita rekuti Purple Sign. Purple Sign chireva humambo hunoenderana nemavara epepo, humambo hwekunzwisisana mukutaura. Saka chirongwa ichi ndechekuti kana iwe uri munhu anonzwa kana munhu asinganzwi, ndoda kuti muve muchiti kana mukasangana muve muchinzwisisana.
Vatapfuma vanoti vakapiwa shungu yekuita izvi mushure mekunge vaona dambudziko riri kusangana nevasingagone kutaura kana kunzwa.
Zvinondishungurudza kuti semunhu akambofamba nyika dzakasiyana siyana, ndaiti ndikasvika munyika ndisinganzwisisi kutaura kwavo, zvaitondishungurudza, zvaitondinetsa kuti ndiite zvinhu zvandajairira kungoita mukufamba kwangu. Sekuti kana ndichida kudya, kutokumbira munhu kuti ndiri kuda kudya chii chaizvo kunotondishungurudza kana ndiri muimwe nyika. Kubva ndazviona kuti semunhu asinganzwi, munhu anoita kunge ari munyika isiri yake upenyu hwake hwese. Saka nzira yatingatozvichinja izvo kuti tigadzire zvinhu nezvirongwa zvinovabatsira kuti vave vanhu vanonzwisisana nevamwe mukurarama kwavo.
Vatapfuma vanoti vakawanda vasingagone kutaura kana kunzwa vari kushaya mikana muupenyu nepamusana pekutadza kuenda kuchikoro chaiko.
Munhu asinganzwi haafaniri kubhadhara kuti ave ari munhu anonzwisisana nevamwe muupenyu hwake. Kubva vana vachizvarwa, mwana akazvarwa asinganzwi, nei zvichiti anofanira kuenda kuchikoro chinodhura kuti abhadhare kuti anzwisisane nevamwe. Uyezve chero aenda kuchikoro chacho chinodhura, apedza chikoro chacho asvika mamwe makore ekuti achienda kunzvimbo dzakaita seyunivhesiti, anototadza kuenda kuyunivhesiti kwacho chero anga ari mwana anogona, nekuti chikoro chekuti aende kuyunivhesiti inonzwisisana nekudzidzisa nesign language hachiko muno munyika yedu. Saka vanhu vese chero aka kukomborerwa sei nepfungwa ari kutomira pa kudzidza kwake nekuda kwekuti vanhu vanoshanda navo vanhu vanosangana navo muupenyu havamunzwisisi
va wonderful mpazviribo avo vane makore makumi matatu nematanhatu vanoshanda pamwe chete navatapfuma vanoti zviri kushingairirwa navatapfuma zvinogona kuzobatsira vasingagoni kutaura kana kunzwa apo vanozotsvaga zvavanoda munzvimbo dzakaita semumabhanga
chirongwa ichi chinokwanisa kuti chibatsire vanhu ava kuti vagone kutaurirana nevari kuseva sezvo vanhu vakuseva vachona vakudzidziswawo chirongwa ichi vachigona kutaura in sign language saka takazviona chiri chunhu chakakura chaizvo chinogona kutibatsira kuti tigone kubatanidza vaya vanga vasingagone kutaura nevamwe vanga variyo vachigara vachitaurawo vanga vachisirirwa kure nokuti havanga vasingagoni kubatsirwa asi iko zvino nechirongwa chavapo vanhu vakugona kupindawo mubhengi vachibvunzawo kuti vada kuvhurawo akaunti vachitaura nemunhu ari kuvaseva vachivhurawo akaunti zvakanaka
vasimbanya kupinda avo vanorarama muusope vanoti chirongwa chavatapfuma chikabudirira chinofanira kuzoshandiswa muzvikoro
vana pavanodzidziswa kuti neshona unoti zita rangu ndini kana tawanda in english unoti chakata dai pachibva patongodzwa futi in sign language unodai so kutira kuti nevana vadiki ivavo vanowaniswa maskills ekuti vakazosangana nemunhu anotaura sign language havashamiswe ba vanokwanisa kubva vataurawo naye nemutauro iwoyo zvichida vanokwanisa kutotamba naye vachinzwisisana pakutaura kwavo nekuti vanenge vadzidziswa matauriro anoitwa nesign language
vanyakupinda vanoti kudzidzira mutauro wemaoko kwakakoshera munhu wese muzimbabwe kwete vana voga vakawanda vane ruzivo nezviri kuitwa navatapfuma vanoti shuviro yavo ndeyekuti apo iri kugadzirwa iyi ibudirire kuitira kuti remangwana revanotaura nemutauro wemaoko pamwe nevakaremara rijeke ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Kambani rikutarisirwa nehurumende kuti ichasimudzira upfumi nekupa makambani emunyika neekunze mukana wekugadzirisa zvinhu achitengesa kunze nemutemo wakareruka yespecial economic zones authority haina kana mari maofisi kana vashandi zvekuti nhengo dzeparamende dzashamisika kuti mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa varikufamba zvinhu zviri kufamba ipo pasina chiri kuitika Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbowo kukomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nemabhizimisi sachigaro vebhodhi rekambani iyi vagideon gono vati kambani iyi haina kana hofisi zvayo uye ivo nebhodhi ravo ndivo vari kutoita basa rinofanira kunge richiitwa nevashandi avo vasipo vagono vati kambani iyi iri kutoshandira kumahofisi avo pachavo uye nhengo dzebhodhi iri dziri kushandisa mari yadzo kuita basa rekambani iyi vati pave nemwedzi misere kambani yaumbwa uye vakatodoma vanhu vavanoda kuti vatungamire kambani iyi asi hurumende haisati yasarudza kuti ndiani anofanira kutungamira kambani iyi vagono vati maspecial economic zones ane mukana wekusundzira upfumi hwenyika nekukasika pamwe nekupedza dambudziko remari munyika nekuti pakaita makambani akawanda anogadzira achitengesa kunze upfumi hunofamba zvakanaka vagono vaudza za komiti kuti kambani iyi yakaumbwa iri pasi pebazi remacroeconomic planning and development muhurumende yava Mugabe asi zvichitevera kupinda kwavamunangagwa havasi kuziva kuti vava pasi pebazi ripi vati vakatonyorera kumahofisi emutungamiri wenyika vachibvunza nezvenyaya iyi uye havasati vawana mhinduro imwe nhengo yekomiti iyi amai Tabeth Malinga vati hazvifadzi kuti mutungamiriri wenyika anopinda mumisangano kunze kwenyika achipembedza maspecial economic zones asi ipo pasina kuitika munyika vayambirawo vagono nebhodhi ravo kuti vasiyane nekushandisa mari yavo kuita basa rehurumende vachiti kana hurumende ichikoshesa special economic zones authority inofanira kudira mari mukambani iyi izvi zvatsigirwawo nedzimwe nhengo dzekomiti iyi vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti umbowo hwaturwa kuparamende navagono haufadzi zvachose uye zvaratidza kuti hurumende iri kuwanza mutauro pasina zvairi kuita
ndinoona kunge hurumende yedu yawanza pamuromo pasina zvino background zviri kuitika vamwe vakutoiti inato no action talk only. Number two, zvakakosha kuti hurumende ionekwe ichiita zvairi kutaura kuti iri kuita.
Vati maspecial economic zones akakosha uye dzimwe nyika dzakabudirira nawo uye vati hurumende inofanira kukoshesa kambani iyi.
Saka zvakakosha kuti hurumende inei sekutaura kwairi kuita inge ichizokwanisa kuti vanhu vari kuuya nemari yavo vasanorovera pamudhuri. Saka ndo zvandinoona kuti zvakakosha kuti maspecial economic zones angati simbaradzwa angati mutsiridzwa.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaJohn Masimba Manyanya vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navagono zvinotyisa.
Kana pasina maoffice, kana pasina even maadministrative structures yekuti ichamanejwa nani. That is confusing. And zvinogona kutaura government iyo haisati yaprepared. So zvainotaura ichiita. Zvavaitaura vachitaura vachiti tiri prepared kudavos ikoko. Zvakureva kuti naiko zvinezvi taakuisa maquestion marks pane izvozvo zvavari kuti vari kuita. Nekuti hapana chatirikuona chinonyatsomisidzika zvataurwa naagono kupalamendi izvozvo. Zvotoratidza zvinhu zvakawanda maburi maburi muurongwa hwavo hwavari kuti vanawo.
Vaenderera mberi vachiti havaoni chinotadzisa hurumende yavamunangagwa kugadzirisa nyaya yemaspecial economic zones nekukasika.
Dambudziko ravo ravainaro rinombo dambudziko rechii, which means tasvika zvakare pachinhambo chiya chamapromises aimboitwa agara akangoitwa wangu musimboti wezano wekuti ticha ticha ticha, asi raramangwana rinozoona kuti zvakuita kuti tiche zvavanongo maburi maburi, hapana chinomisika pamusoro pazvo.
Vati zvinonyadzisa kuti vanhu vekunze vanoda kushandira maspecial economic zones vauye munyika vosvikoona kuti kambani iyi haitomborina kana ofisi zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote likono.
Kwazwai vatereri vedu ve Studio 7. Ini ndini Mike Hove, mushamarari wenhau kuno ku Studio 7. Ndakanchida kutora mukana uyu kuti ndikukoke kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection na 8 Nas Maneru. Nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yechirongwa chebiometric voter registration mop up exercise, icho chiri kusvika kumagumo musi wechina. Takatarisira zvekare kuzeya nyaya yezvekutyisidzirwa kwevanhu kuri kuitika munyika, apo pane vanhu vari kunzi vari kutora mazita nemaslips evanhu vachange vapedza kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba zvekare 001-202-465-0318. Nogona zvekare kutibata papeji redu reFacebook paVOA Shona.
Ekambo ndinda mubata kubva kuna Japraiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo migwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR mopup chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvoshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle falamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili umsakazi sesenhlolanja 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Msongelayo ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo, ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha.
Ngesikhathi ningi labezindaba bebika ukuba uyakugcinela umkhuhlane emkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima nakumnangagwa, njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwe, bayazana ebugebengeni babo lebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa, okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Lamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli Robert, owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe, obikwa eseqoqana labanye bakhe abe-G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. I-College le-National University of Science and Technology, i-NUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakobulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule i-college ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngesikhathi iningi lentathela izindaba kwele South Africa libika ukuba uyamgcinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe kwele South Africa lapho ayelatshwa khona bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya ayikhokhela ibandla lakhe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Impilakahle yomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai bekuludaba olusematheni lamhlanje ezindabeni kwele South Africa. UMnumzana Tsvangirai kwesinye isibhedlela eJohannesburg lapho aze khona ngozibandlela ezokwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labezindaba laba bathi ubangwa lezibi okaTsvangirai. Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama, ngoba singelalungelo lokukhuluma simele umkhokheli we-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai. Limbiko isilethe kudana kwabaningi abeZimbabwe abakwele South Africa. Kodwa iningi labasekelwe ebandla le-MDCT bathi kabalahlekelwanga lithemba lokuthi umkhokheli wabo uzasila abuyele ekhaya ukuyaqedelela umsebenzi wokubuyisa umbuso okhululekileyo. Ilunga le-MDCT kwele South Africa uNkosazana Vimbai Maveruze uthi uMnumzana Tsvangirai indoda ehlula ubunzima obukhulu eZimbabwe, ngakho akathandabuza ukuthi la lo mkhuhlane uzonqoba.
UPresident Tsvangirai uzoba right, ngoba ngiyathemba ukuthi naye he's a strong man and he's a fighter. So all our hopes nje, we are believing God and sithemba uNkulunkulu ukuthi uzosenzela ngakunamandla.
Le nkulumo egcizelelwe isiphathamandla se-MDC kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo laye othi akathandabuza ukuthi imithandazo yabo izaphendulwa.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo, ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha. Lulama la okhona Dr. Morgan Tsvangirai uze uqhube uqedelele umsebenzi esawuqalayo.
Kusenjalo umbiko wethulwe kwezokuxhumana kuTwitter phansi kwegama likaMnumzana Tsvangirai, yena ngokwakhe uthi uyamangala ngembiko yabezindaba ethi usebangwa lezibi, ngoba yena yebo uyagula kodwa isimo sakhe asethusi njengoba kulezibonelo sokuthi ngumkhuhlane osalawuleka. Inengwe leSouth Africa likhala ngokuthi aluba liyaphiwa ithuba lokumethekelela isibhedlela kodwa bezempila kahle bathi sikhathi sonke umuntu osesimene singasihle ikakhulu lomkhuhlane wemvukuzane akukhuthazwa ukuthi ethekelelo ngabantu abaningi njengoba bengagcina bemthelela eminye imkhuhlane engangena lula kuye ngenxa yesimo sakhe. Melesulo 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe seziveze ukuphatheka kubi ngodaba lokuphenduka kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa esiqoqana lamalunga aqothwa kubandla leZANU PF abecele elithiwa iG40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front lona elikhangelelwe ukuma kukhetho lwalonyaka. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umgabe kubikwa engabe ethembe abalandeli bakhe bemaphandleni abavame ukumsekela kukhetho lonke oluthe lwenziwa lokhe elize lathola uzibuse. Kodwa abanye njalo ngabathi yena lamalunga awe G40 agoqela uSphica Mfundo Jonathan Moyo, umnumzana Sevia Kasukwere lomzukulu wakhe umnumzana Patrick Zwawo kumele baphume baphele kwezombusazwe. Kukhanya amalunga aleli bandla elisha elibikwa ingabe ikhokhelwa umnumzana Sydney Sekeremai njalo izaphendukisa unkosikazi Grace Mugabe obikwa eseSouth Africa lapho abasalungisa ingwalo zabo lokuhlela indlela abazama ukulwisana lomlanga kwayena owabakhipha esihlalweni abanye babaleka elizweni. Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ayethuswe ukuphenduka kukaMgabe ngoba esegugile njalo engenelisi ukuqoqa uZulu ukuthi amvotele kukhetho oluzayo.
Ezikubonayo ukuthi umnumzana Mnangagwa kasoze vele ethuselwe ukuphenduka kuka President Mugabe kupolitics ngoba lokho asikubone kuyinto engayenzakala. President Mugabe usezigugele akaselawa amandla okuthi engatshona egijima ilizwe lonke ekankasile ukuthi abantu bemvoteni.
Uphinde wathi abantu abanjengoProfessor Moyo bayamsebenzisa njalo yena njengomuntu othanda amandla kakuboni lokho ukuthi uyasetshenziswa ubonela isikhundla akhitshwa kiso engazimiselanga ukuthiya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinaso umnumzana Ashifunye uthe uza kuba zima ukuba umgabe akhiphe umnangagwa ngoba umongameli wahle wabamba ingxenye zonke zikahulumende esingazama ukusetshenziswa ngabe New Patriotic Party.
Kuza kuba nzima for umnumzana Robert Mugabe ukuthi akhiphe umnangagwa ngoba umnangagwa wakwanisa ukucapture ama institutions njenge army la media ukwansi uyi capture. So even siyabona even nxa si referencer to i document labo abali Deep Blue Ocean Strategy kunzima for umnumzana Mugabe ngoba labana amadoda basebenza babamba ama institutions whilst umgabe yena wabamba ama individual.
Ilunga lenhlanganiso yesha jamuka sesijikile umnumzana Happiness Ncube uthi ibandla lelingenza kube nzima kumnangagwa njengoba kungabantu abake basebenza bonke abazama ukulungisa izenzo zabo ezimbi.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima la kumnangagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwe bayazana ebugebengeni babo lebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthe umgabe engathatha amavoti emaphandleni ngoba wayevele ethandwa ngabahlala khona kodwa okungamhlupha yikuthi abantu abasebenza naye sebesaziwa ngokusela.
Umgabe engathatha sibili amavoti emakhaya ngoba siyamazi from kudala ethandwa ngabantu bemakhaya. Yikho lokhu kuzaba nzima kumnangagwa ukuthi ibandla lakhe leZANU PF alisoze liqhamuke ngasesendayini.
Ibandla leNew Patriotic Front likhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lapho abanye abathi lizama ukudlisa umnangagwa ngenxa yalokho abenze khona kumnyaka ophelileyo. Nxa umgabe engiyamela leli bandla nqobe kukhetho uyabe esengezele phezulu kweminyaka phosi engamashumi amane 37 ayibusayo. Ngemva kokususwa kwakhe esikhundleni ngabe butho ngomnyaka ophelileyo umgabe umkakhe uProfessor Moyo ukasukwele labo zwawo abakabona emphakathini kodwa bavame ukubonakala enkundleni zokukhulumisana lokuzivazisa zebulenjini loba ezindabeni lapho umoyo ake waxoxa lentatheli izindaba zomsakazi we-BBC. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwalithi le-National University of Science and Technology, INUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikolishi ngobunengi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba ikolishi le-NUST lilezifundo zezinga eliphezulu zama-sciences, kodwa lilazo ezigoqela ezeminye imisebenzi ezinjengezamabhizimusi, ukuphathwa kwemali amabhanga, lokwezintatheli izindaba lezinye. Obona ngokwethula kwemibiko eNUST unkosikazi Lindiwe Nyoni uthe bananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi ngezifundo eziqhutshwa eNUST, ngakho bayabukisa abakwenzayo emizameni yokuthi baxhumane labantu.
Sibuye ukuzokwazisa uBulawayo ngama degree programs esilawo eNUST, INUST National University of Science and Technology University evele iboBulawayo. So sananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi olugcweleyo mayelana lama degree programs esilawo, njalo ngakho sibuyile eBulawayo Center lapho sibona ngani abantu bangasifinyelela khona ngoba kuphakathi kwedolobho.
UManyoni uqhubeke ethi uhlelo lolu soluncede kakhulu abantwana abangafinyeleli ukuthi bayefika eNUST, njalo abantwana balakho ukuthola indawo eNUST hathi ukwesabela khatshana.
I program leyi siyananzelela kakhulu kubana isincede kakhulu abanye abantwana akade bengafinyeleli ukuthi bagade baye eNUST, and kulabanye vele akade bengelalwazi ngitsho ngeNUST. So uyathola ukuthi umuntu uyafika abuze ananzelela ukubana uya qualify uku enroll for ama degree programs lawa, and then siyakhuthaza kuma kuBulawayo nje even abonke nje abalabantwana abaqedileyo ama A levels abo ukuthi iNUST ikhona, iNUST ilendawo laba ilendawo yabantu ababo ukubana bathuthukise imfundo yabo ba enroll for ama degree programs, because sokukaningi sisizwa kuthiwa iNUST ayithathi abantwana, iNUST ifuna ama 15 points kuphela. Kodwa sikuchoyo ukuthi uyabuya nxa uqualify ama subject akho ihambelana lama entry requirements esilawo, uyenelisa ukubana u-apply, and as long qualifier indawo ikhona, indawo eNUST ikhona. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangahlali phansi. Uyathola ukuthi kulomuntu yabe lama 8.7 points, esithi ayi eNUST akuhambeki, kuyangeneka eNUST ngama points wona lawo.
Osakhulayo umnumzana Peter Mugodi uthi uncedakele kakhulu ngoba ethole usizo abeludinga, njalo wabona ukuthi laye ulakho ukuyithola indawo.
And ngaqedwa upper 6 and notly, so basincede kakhulu ngoba then otherwise besimele siye ngale eNUST and sithi siya inquire khona ngale ama details angkhona about izinto esingawazi, lama careers angkhona ukuthi uyayenzana afterwards. Thina besijayele ukwawasifika aba ngu-doctor or something, but then they are so insightful basaying say lezi izinto oshuyo wouldn't expect ukuthi ungaqualify. Njengamna ebeingadingi ukuthi uyaqualify because I thought umile empili like 12 points, but then being the 7, and then I discovered you know, qualify for a lot.
Unkosikazi Michelle Mwale uvumelane lo Mugodi ethi uthole ulwazi lokuthi yena engathola ithuba kuziphi izifundo.
Iyanceda kakhulu because babutshela ukuthi
ngafuna ukuthi enze any course right bawujela ukuthi ungabenefita kuyiphi kakhulu ekufithayo yiphi kahle kahle
abasakhulayo bebephithizela bebuzisisa ukuthi bengangena njani eNUST njalo iningi lijabule kakhulu ukuthi bathole usizo abakade beludinga. INUST yiyo yodwa iyunivesithi enikeza izifundo zesayensi emhlubulweni yemandebeleni kodwa iminyaka eminingi kuhlala kugcwele abantu abavela ezabelweni zangempumalanga kwelizwe okusolisa uzulu kakhulu ethi uyabandlululwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Yebo, yebo, yebo. Msakazi omuhle. Mina ngingumike hobe, umsakazi weStudio 7. Ngise ngithathe leli thuba ukuze ngilinxuse lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngohlelo oluqhutshwayo okwamanje eZimbabwe lokubhalisela ukuvota olwe Biometric Voter Registration Mop-up Exercise ngabe Commission eZimbabwe Electoral Commission olugqitshwa ngolwesine. Saphatha njalo udaba lokwethuselwa kwabantu lapho okubikwa kulabantu abahamba bethatha ama-slips abantu asebebhalisile. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Lingasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyoyabulenjini ku-Facebook.
Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathaniswa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa ukuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lishi esilile pha njengemathebhelele nje ngapha akula lutho lishintshileyo. Imisebenzi lokhu ingabonakali, imali nakho kulokhu kusakhanya abantu belakho kusala ene izimali zangikhona, into nazo iy'nkingo zangikhona nazo zonke phezulu bona ngale akula lushintsho esilubonayo sibilo. Ngokubona kwami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba PC4. Then nisesikhetha okungani uyabangono sesitshintshana lokhu ngoba lokhu kuyinto wani nalezila kulantwentshintshile ukutshintsha ikhanda kuphile lokuthi khona kwakungubabalwane umgqabela sokumnangaba ilokho kuyizana amapholisa angikhona yasilisten kabatshintsha ama-reforms then sesihamba kuma-elections and
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo kodwa ungabuthuthuka emlonyeni kaPresident uMnangagwa. Emlonyeni hayi, uMnangagwa ubukhali kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo. Njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani ngoba i-37 years leziyana nguye phela adencedisana lomgabe ukubulala le economy. Pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni. Uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulowo mbuso. Labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze ngoba umbuso lo kakabi lawo njengoba siya kuma-election ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa kuground hayi kakulalanto asebenzi.
Ilunga ledalela eParliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti kwakuvele kominjani izwele lokho kungakabi benguquko nale lunga ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni liqansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izinto aboZambia naboMalawi. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolos ukuthi ehambe edinga ifiweli ngeZambia kulokuthi ethenge eZimbabwe nxa yentengo yeZimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imizila emabhanga yikho kade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amafektari ebevala. Khathesi-ke yinokukhona ngizile edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lolutho solutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo yokuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into ayeseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo wakade ewuthatha kufiweli. Kodwa kusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sonaleso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akula lutho olukhulu olutshintshileyo kufiweli yena. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi ifiweli ngeyinye yama-contributors totally expensive cost yokwenza ibhizinisi ngaphakathi na kwelizwe. Siyananzelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenze uhulumende mhlawumbe kuzanceda, but ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako. Akula lutho sibili esingalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo, yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke ambona ukuthi ingazwakala ngokuphangisa. Ama-companies asevulile kasikawaboni, imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kunezinto azenzayo kumbe kunezinto afuna ukuzenza, kodwa ku-ground esibili phansi hhayi kanti akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana abantu beZimbabwe lokhu basebunzimeni, imali abayitholi, imisebenzi kayikho, abantu lokhu behlupheka. Awukabi nenguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno? Nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali, njalo lempahla ezitolo lokhu intengo iqansa.
Okwamanje-ke ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-Department of State usanda kwethula umbiko othi ilizwe le-Iran selingelinye lamazwe okuthiwa asekela amalwecaja. Ngakho-ke ilizwe leli sokuthiwa ngelinye elingaphansi kwesikhonqo sokulonda amalwecaja esibizwa ngokuthi yi-countries of particular concern. Amazwe la alitshumi kuthiwa asekela amalwecaja njalo kawahloniphi ilungelo labakhonza inkolo ezitshiyeneyo. Kubikwa ukuthi ilizwe le-Iran kalifuni ukuhlonipha abantu abakhonza okwehlukeneyo. Abakhangelane lelungelo loluntu bathi unkosikazi Shame Esave, umka Victor Petamraz, wayekhokela ibandla le-Assyrian Pentecostal Church uthwele nzima kwele-Iran. Usanda kukwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emihlanu ngenxa yokholo lwakhe. NgoNtulikazi ngomnyaka ophelileyo, umkakhe wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi kulandela ukwethiswa kwakhe icala lokuthi wenza ongahambelani lezomvikela kwele-Iran. Umntanabo uRamil wetheswa icala elifanayo. Kubikwa ukuthi abantu bokholo lwesiKristu batholise nzima kulelo lizwe. Abalichumi bavalelwa ngomnyaka ophelileyo ngenxa yokholo lwesiKristu. Abalandela ukholo lwesiBahai labo bathwele nzima kule Iran. So kulesikhathi abantu laba betholise nzima ngurhulumente walelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Okwezemidlalo akazimiselanga ukuthatha umhlala phansi umqeqetshi olodumo uCosmas Zulu ngemva kokwehlukana kwakhe leqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
UZulu oleminyaka edlula amashumi amahlanu esebholeni njengomdlali lomqeqetshi uthi udinga umsebenzi ngoba ulwazalo uthele kuminyaka yonke leyi akumelanga afe lalo kodwa kumele alwedlulisele phambili kubaqeqetshi abancane kulaye.
Umnyaka lo yabakhokheli be-Highlanders abazange ba-renew i-contract yami, so angina msebenzi, sendinga umsebenzi ukuthi ulwazi lwami ngingalulahli. Wonke ama-team abangafuni u-technical advisor, u-goalkeeper coach, ukuthi ama-coach abo abancane ngibanike ulwazi lolu lokuthi ngiyongena egodini lolwazi lolu. Kuyaba yi-West.
UZulu waziwa kakhulu ngegama elithi Thano, ufikise iminyaka engamashumi ayisithupha lathobamnembili yokuzalwa mhla ziyithobamnembili kunyanga Zibandlela. Njalo uqale ukudlala ibhola ngomnyaka ka-1967 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo. Udlalele amaqembu abalisa ele Bushbucks, ele Eastern Midlands, ele Eastlands, ele Olympics kanye lele Mashonaland United engakabuyi kuqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1980. Ukuqeqetsha ukuqale ngomnyaka ka-1983 eseyokuqembu le-Highlanders engumsekeli wesizalwane selizwe leScotland uBobby Clark. Uthi uyalibonga kakhulu iqembu le-Highlanders ngoba lidlale indima enkulu ekumakheni ukuba abe ngumqeqetshi ohlonitshwayo.
Ngithanda ukubonga ifamily ye-Highlanders iminyaka yonke from 1980 until Katest sengiwine amakhapha angu-20, 2 league championship. Ifamily ye-Highlanders liyanithanda kakhulu, even ngangihamba estreeti ngiyahamba 5-10 meters umuntu wonke we-Highlanders uyangisa embuzo ukuthi kathi mdala iqembu lihamba njani. Labazali abangifonelayo bembuza ukuthi kathi ngingabuyisa abantwana bami ku-Highlanders.
UZulu wasebenzela amaqembu abalisayele amaZulu, ele Real Stars, ele Zimbabwe Saints, ele Quellerton, ele Zimbabwe Leopards, ele Sizane kanye lele Talent Vision kwele Zimbabwe. Ikanti wasebenzela njalo kwele Botswana eqeqetsha iqembu leBotswana Meat Commission. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakethikani wathi ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi nengi la entathela izindaba libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya. Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye ababe ku G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.